TC.
Mangwana ni akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana ni anasi uri musi wechishanu 21 Dira 2022 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Amai Tokozani Kupe vanotarisirwa nhasi kuzivisa nezvekudzinga kwavo vaDouglas Mondora kubva mubato reMDCT. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinobatsira bato reMDC Alliance nemichina yePublic Address System. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa nhasi kuita hurukuro negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika remuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakambomiswa basa semutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Dr. Tokozani Kupe nhasi vachaita musangano nevatori venhau vachitarisirwa kuzivisa nezvekudzinga kwavo kubva mubato reMDCT vaDouglas Mondora. Izvi zvinoitika mushure mekunge vaMondora vakazivisa nemusi wechina kuti vakanga vambomisa basa Dr. Kupe. Mutauriri waDr. Kupe Vantando Ndlovu vaudza Studio 7 kuti vaMondora vakazvidzinga kubva muMDCT sezvo bumbiro remutemo weMDCT uchiti wese anenge atsigira kana atungamira rimwe bato anenge azvidzinga kubva muMDCT, vachiti vaMondora vakabuda pachena vakaudzawo Zimbabwe Electoral Commission kuti ndivo vava mutungamiri weMDC Alliance. Tabata vaNdlovu tikatanga nekuvabvunza kuti Dr. Kupe vanotii pamusoro pekumiswa basa kwavo muMDCT.
Dr. Kupe havasati vatsingwa kana kumiswa basa kuMDCT nekuti havana kuwana tsamba inobva kuna Douglas Mondora ichivatsinga kana ichivamisa basa. Asi vaMondora ndivo vane tsambudziko nekuti vave kuti pati yavo iMDC Alliance. Saka nemutemo wepati yedu MDCT, kana munhu akajoina kana kusapota imwe pati atozvidzinga mumusangano. Saka parizvino Mondora is no longer the president weMDCT.
Dr. Kupe vanotambira here kudzingwa uku uye votora danho ripi?
Dr. Kupe vagoni kudzingwa nemunhu ari kurimwe pato. Tinoziva tose kuti Douglas Mondora akanyorera tsamba kuzeki musi wa 7 January achiti ari MDC Alliance, saka Dr. Kupe ari MDCT. Saka hazviite kuti munhu urimwe pato adzinge munhu ari kurimwe pato. Saka Dr. Kupe achataura nevatori vezvinhau mangwana chishanu achivazivisa kuti what's the way forward.
VaNdlovu, Dr. Kupe vasvedza vatori venhau nhasi, chii chatinotarisira kunzwa kubva kwavari?
Hongu Dr. Kupe vasvedza vatori venhau nhasi chishanu vachange vachiunza vatsigiri vepato nevana veZimbabwe kuti zvakamira sei mupato reMDC nenyika yetu yeZimbabwe. Saka tinovimba kuti vatori venyau nevatsigiri vepati vachauya kuMcDonald Hall vatevere mutungamiri wavo.
Ivo Dr. Kupe vane simba here rekudzinga vaMondora kubva mubato?
Bumbiro remutemo weMDCT party yatinoti constitution irinotaura pachena kuti kana munhu akasapota oro kujoina rimwe pato akatozvidzinga ega. Saka Mondora by forming MDC Alliance akatozvidzinga ega.
Dr. Kupe vane pfungwa yekubatana navachamisa here?
Zvino Dr. Kupi vakatikana nenyaya yekuti vana veZimbabwe varegiste neuwandu hwavo kuti muna 2023 tiise hurumende yeMDCT hurumende yeGutsa Ruzhinji.
Avo vange vari mutauriri waDr. Thokozani Kupe vaNthando Ndlovu vari parunhare neStudio 7. Asi mutauriri wavamunzura vaLloyd Damba vanoti Dr. Kupe vane mhosva dzavari kupomerwa dzavanofanirwa kutsanangura. Tabvunza vaDamba kuti mhosva dziri kupomerwa amai Kupe ndedzipi.
Sezvikonzero zvadzingiswa amai Kupe zvakati wandei zvekuti hatikwanisi kuzviisa pamhepo parizi pane dzinonguva nekuti nyaya iyi iri mumaoko maabita general wemusangano. Iwo mai Kupe tatumidzira tsamba kuna lawyer wavo uyezve tsamba iyo vakaipiwa mumaoko wavo wanayo. Saka pari zvino handikwanisa kundibudisa nyaya nekuti inenge ichinzi pachirungu ndira kuita prejudice mafindings arbiter general nemaaccusations atakavapa nemacharges atakavapa. Saka pari zvino kundiburitse handikwanisi, asi zvichazobuda mumashure mekufamba kwenguva.
VaDamba vamwe vanoti bumbiro remutemo webato renyu rinoti anenge ava mutungamiri werimwe bato kana kuti ari kutsigira rimwe bato azvidzinga muMDCT. Izvi hazvibatiwo vamunzura here sezvo vakazivisa veruzhinji pamwe chete neZimbabwe Electoral Commission kuti ndivo vava mutungamiri weMDC Alliance?
Pamunoisa MDCT pamunenge muchitaura MDCT electoral vehicle yatakashandisa muna 2008. Tishida kuti tisaite confusion pakati pevatsigiri vedu nevatsigiri vaWelsh neNcube. Saka musasanganisa kuti bato redu rinonzi MDC ndozvakanyorwa bumbiro remutemo. Asi MDCT or MDC team or MDC alliance or MDC maelectro vehicles edu. Saka chamunofanira kuzvanzi zvekuti zvekunzi MDC alliance electro vehicle but main branch, the main tree inonzi MDC. Saka vamunzira vanombobvira vabuda kubva mubumbiro remutemo, vanombobvira vabuda mubato, asi vakaramba vachifamba nebato rakasainirana MDC Alliance Agreement nemamwe mapato. MDC Alliance Agreement mukaiverenga mukainzwisisa ndoti anenge ari mukuru weMDC T ndiye achazova mukuru weMDC Alliance. MDC Alliance iarrangement.
Kudzinga mai Kupe mubato kundobatsira sei vaDamba?
Ndambotaura pekutanga paya pandataura pamusoro apo kuti MDC TE electro vehicle asi bato rinonzi MDC. Chamunoziva chamunofanira kuzvaira kuti hapana zvazvo hapana nyaya yekubatsira bhati nyaya yekuti muzvari Thokozani Kupe havana kudzingwa asamai muzvari Thokozani Kupe wambomuswa basa wachiinvestigetwa nemhosva dzavakapomerwa dzavainadzo mumaoko avo dzavari kuziva ende mhosva idzi tine mawitness ari kuprepare kuya kudare redzimhosva dzavachatongerwa nekuti vauye kuharvest kana tikumogenzi chatsvangira house wadayire mhosva dzavo.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDCT vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reMDC Alliance rinotungamirirwa navaNelson Chamisa neZuro rakagamuchidzwa michina yekushandisa kutaura paruzhinji kana kuti public address system yekushandisa mumisangano ichange ichiitwa nemutungamiri webato iri nevatsigiri vavo. VaChamisa vakagamuchidzwa michina uyu nemunyori anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muMDC Alliance vaClifford Swachayo. Akasike kutanga kuti nhengo dzebato rinopikisa iri dziri kunze kwenyika dziunganidze mari dzichibatsira bato radzo. Mwedzi wapera nhengo idzi dzinonzi dzakaunganidza mari inodarika zviuru zana nemakumi maviri emadhora ekuAmerica yekutengera vaChamisa motikari itsva. VaSwachayo vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti muchina wavawaniswa uyu uchabatsira zvikuru.
Mishina yechizvino zvino yemhando yepamusoro yekutepfenyura kana tingati public address system PA system yekuti ishambadzire nekuita basa revanhu, basa reshanduko, basa rekutaurira vanhu. Ndofunga munoziva mukuru wedu ndo vane mashoko anonzwisisika nenyika, ndo vane mashoko anoteererwa nenyika, mashoko anosandura nyika. Savanoda maiki hombe Mike akasimba nekuti nyika yese inzwi ndozvaitwa nevana veZimbabwe vari kudiaspora vana veZimbabwe vanoda shanduko mapatriotic Zimbabweans vari kunze kwenyika vanoti aiwa basa rifambe zvakanaka saka ndozviripo mushina wemhando yepamusoro-soro mushina wechizvino-zvino
chii chakasvitsa kuti vari kunze kwenyika vange vachiunganidza mari yekutenga mushina iwoyo wechizvino-zvino vachipa kubato renyu
chinoitika ndechekuti nyika yese ndofunga muri kunzwa yatinhira pasi rose ratinhira mukurumbira wemukomana hanzi mukomana ngaapinde inyaya yekutambudzika kuvana vezimbabwe saa vari kutarisa zviri mberi kuti aiwa chii chinoita kuti zvinhu zvedu zvifambe munyika yezimbabwe aiwa ngati sehurumende yevanhu hurumende inotungamirirwa nevatungamiri vane rudo vatungamiri vane muono wezvakanaka muono zviri mberi vanogona basa kugadzisa zvinhu muzimbabwe saka nyaya iripo inyaya yevana vezimbabwe vari kuti aiwa isu taugadzisa zvinhu zvedu tega takubatana tega nekuti zvaanoyasunga zvinhu zvese haisi kuda kana kuti zvinhu zvevana vezimbabwe zvifambe ndosaka muchiona vachingochinjanisa vakati ava kunzi MDCT vakunzi MDC alliance vakuzviti vakutora mari vakutora maofisi edu vakutora zvese izvo zvana PSC zvese takati nazvo zvakakumbwa nana muonzora nezanu PF zvese mishina yekuprinda munozvati aita na changing times vese vavaya maposta zvedu taizviprindira tane mishina dzedu dzemhando yepamusoro zvese zvakakumbwa nana muonzora pakati peusiku saka inyaya yekuti vana vezimbabwe vanoziva kuti aiwa dambudziko ratinaro iri harisi rekuti ndira president nosochamisa chete kana ndire MDC alliance leadership chete asi idambudziko nenyika yese rofanira kuti rigadziriswe nyika ikwanise kuwana mutungamiriri wainoda ikwanise kuwana mutungamiriri ane rudo ane ruzivo nekugadzirisa matambudziko enyika yezimbabwe
sebato reMDC alliance makatambira sei rubatsiro irworwu kubva kuvana vezimbabwe
aiwa vana vezimbabwe vakarongeka kwese kwavanenge vari uku kungoratidza kuti aiwa isu tazvipira munozviziva vachamisa vakataura kuti aiwa isu gore rino igore reaction igore rekuita saka kutoita ukoko kutanga muno muna January kuti isu sediaspora tatanga kutozviita tatotungamirira munyaya yekuita saka zvabudunga munhu kuti aiwa ini ndiri kuno kwachiundura ndiri kuno kwachirumhanzu ndiri kuno kucholocho ndiri kuiteiwo saka inyaya yegore rekuita vanhu ngavarejese kuvhota vanhu ngavavhote vanhu ngavagaririre kana kuchengetedza vhoti yavo vanhu vopemberera vofa nembovha yerufaro kunakirwa munyika yavo yezimbabwe mushure mekunge president Nelson Chamisa vakunda zvine mutsindo musarudzo
avo vange vari munyori anoona nezvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika muMDC alliance vaclifford swachayo vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 tarisa zviri mumapepa nhau anhasi muNewsday masangano akazvimirira anorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations anoti haasi kufara nekubviswa kwevanhu munzvimbo dzavanogara kuitira kuti makambani echina achere zvicherwa achikanganisa mamiriro ekunze munzvimbo idzi mugwaro kuvatori venhau mubatanidzwa wemasangano aya ari pasi pesangano renatural resources governance anoti anoda kuzivisa kuti haasi kufara nemashandiro ari kuitwa nemakambani ekuchina muzimbabwe vachiti upfumi huzviwanikwa muzimbabwe hwava kukonzera hurombo munyika muNewsday makare nhengo mbiri dzeMDC alliance vazvare Johana Mamombe naCecilia Simbiri vazivisa dare redzimhosva kuti vanoda kuti nyaya yavo iendeswe kudare reconstitutional court vaviri ava vari kupomerwa mhosva yokumhangara manyepo muna 2020 vachiti vakange vapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori izvo zviri kurambwa nehurumende mufinancial gazette vana muzvinabhizimisi muzimbabwe vanokurudzira hurumende kuti ione kuti moto wemagetsi wakakwana unowanikwa munyika yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira megaza munofunga.
Mpana ni mangana ni mkasi wa tere wa studio 7 nyee kutawarwa hapa yekutipa mdo kudongma wanozo wa sachigaru wa commission yezeki jenungu rapa china zukutika na mazitaja nyambo akanyambo nyorwa akayandiswa kupari ya mendi wanatunganyika na wanozo nkote jesaira andiridi dunodo uyu uyandumu di dunodo uyu saka jenungu fana na nezimbori pana nasi bukuzi wanungu sarzo wana wanu wanungu zibuti nduwa na wanungu gara wanungu janyere wanungu wanungu kulega ya wana soku chinja kuti jino jisangani soku uyu ndi uyu uyu ndi uyu bukuzi numa jikanya mwita say wanungu wanungu sarzo wana wanungu chingu daivu bache zao saka tumuraba chungu wana wanungu janyere wanungu mpana ni mpana ni mpana ni mpana ni studio 7 nyee kutawarwa hapa yekutipa mdo kudongma wanozo wa sachigaru wa commission yezeki jenungu rapa china zukutika na mazitaja nyambo akanyambo nyorwa akayandiswa kupari ya mendi wanatunganyika na wanazongote jesaira andiridi dunodo uyu uyandumu di dunodo uyu saka jenungu fana na nezimbori pana nasi bukuzi wanungu sarzo wana wanu wanungu zikuti ndivu na wanungu gara wanungu janyere wanungu wanungu kulega ya wanungu soku chinja kuti jino jisangani soku uyu ndi uyu uyu ndi uyu bukuzi numa jikanya mwita say wanungu ya mungu sato wito wanungu ya chingu daivu bache zao saka tumuraba chingu wano kungu janyirigo
washamari wa studio 7 wanamu komata nono wanamu komata wande inini wangu ndiripo pakuti kuna president wedu Nelson Chamisa igara ya manya soko na kuti chichi kutambika panya ezi tabu kwa zaati gizu nizu zaati zosira kumashuri kwa zaati giri venyu tiripo muruko zvinzvisisa saka nyasai kuona kuti hamuna kuteiwa riya here pakuchinja zita kana pakurega kuri chinja nyasai kugara manya zvogiziva ipapa apa because isusu totoya zvedzo nouwandu hwedu saka hatidi kuti kana toya nouwandu hwedu zvinhu zvozokanzerwa kuzeki nekumakoti saka ngazvigare zvinhu zviri in process handiti ka because tiri kuuya nouwandu hwedu tiri kutouya inini zvangu ndiri pano pajobheka ndikuuya nouwandu hwetizobvonderera imimi president Nelson Chamisa ndatenda zvangu muve nezuva rakanaka.
Ini ndinoitwa Faraisi Dumo kuchipinge kupaida moyo Ward 9. Hatingatadzi kushandisa zita rekuti NDC Alliance nekuda kwa Douglas Ngonzora uyo akatouya kujoina chitima changa chakufamba akatojoina MDC muna 2005 Congress yake kutanga kuatenda ndiye 2005 kuBulawayo apo paakazovhoterwa kuva mutauriri we NDC saka pakafumwa bato Douglas Ngonzora wakanga asipo tinozviziva hedu kuti ari kushanda nezanu PF kuti aone kukwadza zvido zvevanhu bato revanhu MDC Alliance asi handioni kana iye achizobudirira nekuti vanhu vanoziva zvavanoda zvakamboitika kumashure kwesoko asi vese vakanga vakabuda havana zvavakabudisa saka ndinoti inini kuna vachamisa president wedu president musachinjiswa zita noumwe munhu musavhundutswa nemusindo wemapete Douglas Ngonzora is nothing vana veZimbabwe saka tina chaanokwanisa kuti misa ndatenda hangu
makadi pa studio 7 apo ini ndine mukoma mavhelasi ndichiko pa South Africa po kumbiro mutudziro vamunanga agwavo kuti zvavari kuita tinozviona tiri kuzovhota isu mayouth mwadzeto vasati jairira tiri kuzviona havo zvavari kuita kuti ndetiri kuvaziva.
Ndinongoti sando dzako hama yangu iwe wangochitaura iwe uchiti tinofanira kubatana zvisinei kuti unovhotera bato ripi ukaguma zvoukataura ukati pacha kana zvainzi vachamisa vanopinda pachigaro uchaona vakagara navamunangagwa vachipana mazano hama yangu dai taiwana vanhu vakaita vanenge kana 10 zvavo nyika yose yeZimbabwe vane njerese dzako nyika yedu yaigona kuita zviri nani ichocho chinhu chisingazikamwi navazhinji vevanhu vanofunga kuti mvonga mupopota dzavanoita mumaruzevha ndo dziri kuita vari kumusoro kumusoro vanenge vachitozivana vachibana mukatarisa vanhu vakapondana makoraya pachina vatsvangirai namugabe asi pakazova neinti government handi munozviona asi uku vanhu vachitichipondana tichiponderana vanhu vari kumusoro ivo vari kubatana mavoko imi muri kutemana namatemo namabhembe muchiti kwai waindire kuMDC waindire kuZanu PF vana veZimbabwe ngatiratidzei kukura, ngatiratidzei kudzidza. Ko tinodire kuita zvinhu zvisina pundutso. Voti chaienga urayirwa munhu, sarudzo yemunhu yourayirwa munhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Timboenda iku Cameroon tione kuti mitambo ye Africa Cup of Nations yakamira sei. Mu mitambo yakatambwa nezuro China, Equatorial Guinea 1, Sierra Leone 0, Ivory Coast 3, Algeria 1, Gambia 1, Tunisia 0, Mali 2, Mauritania 0. Nemusi wesondo Burkina Faso ichatamba ne Gabon, hukuo Nigeria ichitamba ne Tunisia. Muchikamu chino tombotarisa zviri kuitika mu America. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika mu America vaAnton Blinken vari kutarisirwa nhasi muGeneva, Switzerland, kuita hurukuro negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov nezvemamiriro akaita zvinhu pamuganhu weRussia neUkraine. Russia, iyo isiri kuda kuti Ukraine ipinde mumubatanidzwa weNATO, yakatumira mauto anodarika zviuru zana nemakumi maviri uye inonzi iri kuda kupamba nyika iyi yaimbova mumubatanidzwa weSoviet Union. Nezuro vachitaura nevatori venhau vari kuBerlin, Germany, vaBlinken vakayambira Russia kuti ikatora Ukraine nechisimba ichatemirwa zvirango zvakaomarara neAmerica nenyika dzinodzidzana nadzo dzakaita seBritain, Germany, France nedzimwe. Vachitaura mushure memusangano nenyika nhatu idzi, vaBlinken vakati zviri kuitwa neRussia kuchikora zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika zvekuremekedza rusununguko rwedzimwe nyika. Russia inoti nekune rimwe divi haisi kufara nemauto eAmerica neNATO ari padyo nayo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakataurawo nevatori venhau nemusi wechitatu vachiyambira Russia kuti isapambe Ukraine. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti.
Tinorangarira kuti unhoondo yenyika yeRussia neUkraine dzine ukama hwakati simbei kubva ichiri Soviet Union. Saka ukama ihwohwo hwakazosvika pakudzika zvakanyanya pakuti nyika dzagara dzichidzidzana mune zvemauto, mune zveupfumi hwenyika kusvika panyaya dzakare dzekuti vazhinji vari muUkraine vaOrthodox vanopinda chitendero chakada kufanana nechimuRussia, zvakare kuine maMuslims zvakare anotenderanawo nechitendero nevamwe vazhinji vari muRussia.
Izvi zvinorevei?
Zvichireva kuti ukama hwenyika idzi hwakati simbei, hwakangoda kufanana nenyika yakafanana neChina neTaiwan, hukafanana zvakare nenyika yakafananawo tochi neChina neHong Kong. Saka kumagarisana kwevanhu ivava vanhu vanonzihwanana zvakati nyanyei.
Dambudziko roya papi apa semaonerei?
Chiripo ndechekuti Russia haizodi zvakanyanya kuona vanhu vanobvawo nechikure vofemera mugodzi meshamwari iri padhuze nawo.
Asi kanyika idzi dzave makara asiona nekubva zvakapatsanuka Soviet Union, nyika dzakaita seUkraine dzichiwana kuzvitonga kuzere.
zvazo itika hazvo makore apfura nekuti veUkraine vanga vakudzikidza rongo zvakare American businesses minya yekuti maAmerican businesses anenge achitsvaga markets yekuti vangatengesere sezvo zvavanogadzira makambani zvavanga vanasiye kutengesa nekushambadza zvinhu munyika iyoyo kuti vanga vachiwanawo mari munyika yeAmerica izvozvo ndozvakonzeresa kuti vanhu vasvike pavasvika nhasi nyaya yekuti America yakuraudzira kuenda kune mainterest evanhu veRussia zvichireva kuti nyika vanhu vemuRussia vakutoona ivo kuti aiwaka ava vakutofemera mugotsi menyika yavo zviri pachena kuti maAmericans vagara vachida zvizhinji kupinda pinda munyika dzakapoteredza Russia
nechinangwa chei
aine chinangwa chekuita usori vaine chindangwa chekuti vanga vane imwe nyika dzavanodzidzira navo dzakawanda sekuitira kuchengetedza kana kuti kuitira kuda kuziva zvizhinji maererano nezvekuitika munyika yeRussia
vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vari nhengo yezanup f vagilbert dzikiti vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Alliance vaurayai zembe
bopeyamuka pakati peAmerica nenyika yeRussia takanangana neutongi hwomuUkraine hwakakundikana makore masere apfuura uhwo hwaitsigirwa neRussia ibope ringangogona kuti ritange hondo ikoko kueastern Europe uko pakati penyika huru idzodzi asi nyika huru idzi dziri kushanda dzichitsigira zvikwata zvatisiyanei pakati pemaUkrainians nokuti hurumende yakabva pamagore masere yaitsigirwa neRussia uyezve zvoita sekuti iko zvino rimwe boka rakazosumuka richivhira hurumende iyo inoita sekunzi iri kutsigirwa neAmerica
munoona sei mamiriro aita zvinhu pari zvino
gakava irinenge ratotanda midzi richibatawo North Atlantic Treaty Organization nyika dzekuEurope idzi zvokuti paakutotyirwa kuti pachaita hondo yezvombo pakati pezvezvavhwa zvomuUkraine asi zvinotsigirwa nenyika yeRussia neAmerica uye Russia wairi kuti pane zvimwe zvitsuwa zvingangova zvitsuwa zvayo zvinenge zvichizokanganiswa kana dai kuri kuti kwatangwa hondo neAmerica neEurope vachitsigira hurumende yomuUkraine saka apa tinoona chose kuti nyika huru idzi ndidzo dzaakufungirana
saka poitwa sei
nyika huru mbiri Russia neAmerica ndo dzinofanira kuti dzigare pasi bope iri risazvosvika pakuti riuraise vanhu nokuti izvozvi pamire zvinhu ndopokuti kwatofa vanhu vanokwanisa kuita 13,000 muUkraine vamwe 2 million vachitiza misha yavo nokuda kwebope iroriri saka dai vaisa mberi nyaya yokukurukurirana nokuti kana zvinhu zvasvika pazvasvika apa gakava iri romuUkraine rinoda dare
dare rei vazembe
dare ravanhu rozodawo kuti nyika dzokuzhidzi dzichiva idzo dzinogara asi dzichikurudzira zvezvavo zvomuUkraine kuti zvinge izvo zvinobatana pamatare apa nokugadzirisana kuti utongi hweUkraine kuzova utongi hwavanhu ndofunga ndo panobva kakava irori
mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Alliance vaurayai zembe vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi amai Tokozani Kupe vanotarisirwa nhasi kuzivisa nezvekudzinga kwavo vaDouglas Munzora kubva mubato reMDCT zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinobatsira bato reMDC Alliance nemichina yePublic Address System gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vari kutarisirwa nhasi kuita hurukuro negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muRussia tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ini tanono kawande jiri Washington DC city mosera zakanaka.